us. I'm Peter Clark.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo gumi guru 22/2023 makateerera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kare chaenda kukosi wozakuona kuti nyazi zvakuwandi kuti vanhu nesekuriti vari kupindira mumabasa majanarisi zvatarara minista mangwana chaenda kuna minista.
Vatori venhau vorunga kutora matanho mushure mekudzimiswa mifananidzo yekudonha nekufenda kwemutevedzeri wemutungamiri wenyika vakembo Mohadi nezuro.
Zvino kana munhu achinga akwanisa kugara pasemuti kana achinga akwanisa kugara ari ega ongonyora tsamba vanhu votodezwa asi mabhajeti emamiriyoni enyika akashandiswa kutarudza dzinge dzichiitwa unotoona kuti tinenge tatoendedapo.
Mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa vatara zuva ra7 mbudzi seiro richagara dare richatambira mazita evanhu vanoda kukwikwidza musarudzo dzemabi elections munyika. Chikafu chotanga kusvika muGaza asi hondo iri kuenderera mberi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano revapepeti vakuru venhau reNational Editors Forum rinoti riri kuronga kuenda kumatare uye kutaura negurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaJenfan Muswere nezvakaitwa nevasori nevatsigiri vebato reZANU-PF nezuro zvekunzi vakamanikidza vamwe vatori venhau kudzima mifananidzo nemavhidhiyo avainge vatora panonzi pakafenda mumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vakembo Mohadi. VaMohadi vanonzi vakadonha vachitsvagira rutsigiro kuGood West uko kuri kukwikwidza nhengo yebato ravo vaJohn Paradza vanova mutevedzeri webazi revechidiki kana kuti ZANU-PF Youth League. Musarudzo iyi mune vana vari kukwikwidzana kusanganisirawo vaEfraim Morudu veTriple C, vaRobson Kurwa veNCA navaMartin Mudzingwa vakazvimiririra. Vanhu vari kutarisirwa kuvhota musi wa11 mbudzi. Sarudzo idzi hadzina kuitwa nedzimwe musi wa23 nyamavhuvhu mushure mekunge mumwe aikwikwidza vaChristopher Mutonhori Rwodzi vashaya munjodzi yemugwagwa. VaMohadi vanonzi vakatotakurwa nechikopokopo mushure mekudonha. Hatina kukwanisa kubata vaMuswere kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi kunyika dzakawanda kusanganisirawo muAmerica mifananidzo yemutungamiri wenyika vaJoe Biden vachidonha mushure mekutadza kutsika inogara ichiburitswa nevatori venhau pasina matambudziko. Mukuzeya nezvenyaya vaMohadi iyi tabata vanokokera mabasa musangano reNational Editors Forum vaNjabulo Ncube.
Akumamura muje majanisi anofanirwa kuti varege uchiita basa ravo kana waona mhando yehurumende vakuambira majournalist kuti vaite basa ravo something wrong vanoenda kuvhara something kana munhu akura afenda vanhu vafanira kuona kuti mukuru taime kuti adzorore yasvika kuti majournalisti anofanira kuti atimite footage iyoyo zviri wrong.
Izvi zvinorevei semaonero enyu vanhuve?
Soka ndichitaura kuti hakuna free press muZimbabwe makuzvionera meso mauvhare majournalist vanhu vaone kuti munhu akura afrenda samhaya nenyaya yacho tizve kuti zvafamba zvese chaenda kukare chaenda kucourt kosa uona utinyazi za uwani kudivani nete kuri wari kupindira umabasa machanari sata wala minister mangwana chayo chayo zainda wana minister mfunza uti minister uyo uya uchitia ura uti minister of everyone you want freedom ye machanari but mahutuinga machanari mahutuwa kuhita footage
asika vamwewe urumende vanuti mifananidzo yakadaro haizo pechimiro chakanaka kutungamiri wenyika nekudaro zvinenge zvisina kukodzera kuti iburitswe
aiwa soka na munhu afaenda ari kubasa majanisi vafanira kuzvipira kuti chaizvovo panoitika kana akagara kumba abva akolapsa like zvaitiza izvi iprivacy yake padi angachiita basa rehurumende basa ndofanira kuona revanhu muri kunzwa basa revanhu munhu anobhadhara nehurumende anoitika akolapsa vanhu vafanira kuona kuti aiwa munhu uyu akolapsa ari kubasa anoitika so majanalist angachiita basa ravo zvakakosha kuti majanalist anofanira kupiwa nguva yavo kuti vaite basa because itori iyi itori hombe uya kutaputa ari kubasa zvinofanira kuzivikanwa nezimbabwe yese
vanokokera mabasa musangano renational editors forum vanjabulo ncube vari parunare muHarare mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatara zuva ra7 mbudzi seiro richagara dare richatambira masta evanhu vanoda kukwikwidza musarudzo dzemabi elections munyika izvi zvinotevera kudzingwa mudare reparamende kwenhengo dzebato rinopikisa reCCC nemutauriri wedare iri vaJacob Mudenda vachiti vainge vatambira tsamba yekuita izvi kubva kune ari kuzviti ndiye munyori mukuru webato iri vasengezo Shabangu asi bato reCCC rinoti vaShabangu havana simba rekuita zvavari kuita izvi sezvo vasiri muutungamiri webato bato iri rinoti zvinokatyamadzawo kuti mumwe ari kuzvitiwo ndiye munyori mukuru weZANU-PF akanyora tsamba kuti padzingwe nhengo dzeZANU-PF makumi manomwe asi vamudenda vakaramba kutora matano nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti zviri kuitika zvichabva kuti Zimbabwe ibatwe seyakageza negoka munyama nedzimwe nyika ichinzi haitedzere utongo hwejekerere asi hurumende iri kuramba izvi mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vaSolomon Bobo Sibunu vanoshanda nesangano reElectoral Institute for Sustainable Democracy in Africa
vanhu vachangobva kuti zvekare kusarudzo saka kureva kuti vanhu vachagara vari mupfungwa dzesarudzo nguva nenguva hapana vanhu pavachazenge vachitarira kuti tinoda kushandira nyika tinoda kudii tinoda kudii saka munhu wese achagara achingotarira kuti inini nguva yangu yekuti ndiitwe riko ndidzokere zvekare kusarudzo ndiriini saka zvine dambudziko guru zvine dambudziko zvekare kubudget kana kuti kuhomwe yenyika
munorevei apa mungatsanangura
nekuti kuramba mungoti sarudzo mwedzi nemwedzi pane sarudzo dzinenge dzichiitwa zvekare zvine zvazvinoita kubudget nekuti pane mari dzinodiwa kusarudzo dzinenge dzichiitwa tichizotarisa zvekare pakugadzikana kwevanhu kuti vave nechivimbo chekuti utongi hwejekerere huri pachena zvinogona kunge zvine kurerusa kwazvinoita sarudzo dzinenge dzaitwa nevanhu kana kuti kuwirirana wirirano inenge iri pakati pevanhu nemapati ezvevatongerwo yenyika avanenge vachitsigira
asi panyaya dzakadai munoona masangano akaita sana SADC kana ana AU vachikwanisa here kupindira nekuti vanopikisa vari kuti zviri kuitwa izvi zvinenge zvanangana nekuti Zimbabwe ive nebato rimwe chete chairo rezvematongerwo enyika kana kuti one party state
chinoitika ndechekuti kana takatarisa SADC neAU kana neiwawo masangano atingati maregional body chaanotarisa ndechekuti mubumbiro remutemo renyu zvirimo here saka kana tichinge tiinazvo zvinoreva kuti vanogona kuramba vachidzokera kumashure kana iri nyaya iri munyika menyu iri mubumbiro remutemo wenyika yenyu inyaya dziri kuitika mudanga renyu kana vakatozoona pamwe pachinge pazoitikawo chinhu chikuru chinokatyamadza kana chinhu chiisa ndopa vangazopindira asi kana takatarisa mamiriro azvakaita pari zvino kuti vanganzi vangapindira hazvisi zvinhu zvatiri kuona zviri pedyo
asi tichitarisawo kuti veCCC vachitungamirwa navachamisa vakaenda kumatare hazvaikwanisa here kuti zvimise matanho mamwe akutorwa aya semaonerenyu
ndoza zvinofanira kunge zvichiita kuti vamwe vachinge vaenda kumatare edzimhosva panyaya imwe chete iyo zvinoreva kuti nyaya yanga iri kudariro inofanira kuti imbomira matare agopa mutongo wavo nemaonero avo saka nekuda kwaizvo zvenyaya ifanira kunge zvemabhaendeko zvaifanira kunge zvichibva zvambomitswa kuitira kuti matare agone kuve nemutongo kana kuti kupa maonero avo panyaya iyoyo saka zvinogona kuratidzawo zvekare mamwe matambudziko akawanda anogona kunge ari kumatare edzimhosva matambudziko ari kune zvematongerwo enyika matambudziko ari mumatongerwo kana mafambisirwo ebasa kuparamende zvekare saka zvaakutoratidza kuti pane matambudziko ari muzvikamu zvakasiyana siyana zviri munyika yezimbabwe
iwo matambudziko ezvematongerwo enyika asangana nenyika aya angagadziriswa sei semaonero enyu
chekutanga ndechekuti mitemo yedu inofanira kuti ingotevedzerwa sezvairi uye kuti vanhu vanongada kutonga yatingati iti all cost nesimba ravo rese nezvose zvavainazvo ndo rinogona kunge riri dambudziko guru ende izvi hazvina kiwa yatingati pane injection ramuchabayiwa kuti zvigadziriswe vanhu vanofanira kungochinja behavior yavo maitiro avo kana mafungiro avo nemaonero avo ezvinhu kuti nyika igone kuenderera mberi mitemo yatinayo yakatonaka vanhu vanofanira kunge vachiitwa marecords vanogona kunge vakanganisa mitemo vanenge vatyora kodzero dzevanhu vanenge ndo zvinogona kukonzeresa uye vanhu vakavataridza ndo vanofanira kunge vachidaro zvino kana munhu achinge akwanisa kugara pasi pemuti kana achinge akwanisa kugara ari ega ongonyora tsamba vanhu votodedzwa asi mabhajeti emamiriyoni enyika akashandiswa kutarudzo dzinge dzichiitwa unotoona kuti panenge patove nedambudziko asi dambudziko iri harisi renyika yese idambudziko rinogona kunge riine vanhu vashoma shoma vanenge vari mune zvematongerwo enyika ivavo
nyanzvi munyaya dzesarudzo vasolomon bobo sibunu vanoshanda nesangano reelectoral institute for sustainable democracy in africa vari parunare kuliberia marori akatakura chikafu nemishonga atanga kusvika mugaza strip kwapera mavhiki maviri kubva chikwata chehamas charwisa israel izvo zvakabva zvatangazve imwe hondo pavanhu vagara vari makara asionane kwemakore akawanda asi kunyange chikafu ichi chiri kupinda israel iri kuenderera mberi ichirwisa mugaza nendege nezvombo zvemuchadenga vanhu vanodarika zviuru zvina nemazana matatu vanonzi vafa mugaza muisrael muchinzi mafa vanhu chiuru chimwe chete nemazana mana kurwisana uku kuri kuitika paine kuratidzira munyika dzakawanda vamwe vachitsigira hamas vamwe vachitsigira israel hondo iyi iri kutyirwa kuti inogona kupararira kune dzimwe nyika sezvo zvimwe zvikwata zviri musyria yemen nelebanon zvatangawo kukanda zvombo kuisrael iyo ichidzosera mukuziya nezvenyaya iyi tabata vajohn muchenje vanoshanda nesangano rinokurudzira runyararo re4h zimbabwe
samaonero angu ndinoti mapoka anopikisana pane maways atofanira kukurudzira ekupromota peace pasina kudeva kweropa tinoziva kuti hondo vamwe vanofunga kuti inoropedza mhirizhonga asi isusu tinokurudzira yatinoti dialogue vanhu ngavagare pasi vaonesane kuti ndepapi tivari kuita makakava vozama kuyananisana pachavovega kana vachinge vatadza votsvaga vatinoti mediator munhu anokwanisa kumira pakati pavo ovayananisa kuti zvibude zvakanaka takaona muno muzimbabwe 2008 pakamboita makakatano pakati pezanup f nembc yatungamirwa namogan tsvangira yezanup f navamugabe asi pakauya vatabo mbeki from south africa vakava mediator vakaratidzirwa negnu nyika yedu ikange yanaka isina mhirizhonga muno muzimbabwe
ko chii chinopa kuti masangano akaita seunited nations atadze kupedza makakava akadai seatiri kuona kuisrael ichirwisana nechikwata chehamas
hatingati vatadza kugadzirisa nokuti toimba zvinenge zviri process nokuti nyaya yepeace building haiitiki musi one its a process yekuti you engage one party woengage another party saka samaona tirikuzviita tinange united nations inenge iri kuitawo shishi rekuengeja mapati ari maviri ari kunetsana kuti vave nechinhu chimwe chete satinoramba tine chivimbo chekuti vacharamba vachingoisa effort nekuri jire kuti mkati mingita jemiyo nyo nyararo.
Taona o kutanga nasi ye chikafu cha kupinda mugaza iyo ya mdenge yaka komberezwa ne Israel pachinza pana chikafu chinopinda ne mishonga ne zvimwe zvakadaro kubatsira vanhu vari mugaza. Semo onerenyu zvakakosha sei zvekuti vanhu vari mugaza vabatsirwe.
Ndafara matoni ya chikafu ne mishonga nekuti munhu wese hapana norarama pasina chikafu uye hapana anokwanisa kurarama pasina mishonga inokwanisa kuverera vana yevanhu vakuru. Saka kwatiri zvinhu zvakanaka nekuti katikatoita nyaya dzema human rights munhu wese ane right to food, right to shelter, right to education and right to medication. So zvoratidza kuti even chetingava tiri mukati memakakata tiri mukati mehondo kubvere dzevanhu dzinofanira kuiswa pamberi kuti vawane chikafu, vawane mishonga, vawane kudzidza uye vawane zvekupfeka. Saka zvinova zvinhu zvakanaka zvatine zvinofadza kuti at least there's something chaakuitika kuti vanhu vawane zvekudya.
John Muchenje vesangano rinokurudzira runyararo re4H Zimbabwe vari parunare muHarare. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vari kutiza kuVenezuela vachida kutsvaga upoteri muAmerica vanonzi vawanda kudarika vanhu vari kubva kuMexico kana vake kutanga izvi zvichiitika. Vanochengetedza miganhu yeAmerica kana kuti Border Patrol vanoti vakasunga vanhu vekuVenezuela zviuru makumi mashanu nemana zvine mazana masere nemakumi matatu nematatu kana kuti 54,833 mwedzi wapera. Makaterera kuStudio 7 kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi terera Studio 7 pamasaisai anoti 909 AM 6175 7255 pashortwave. Muchirongwa chevechidiki nhasi Taboka Ncube ari kutaura navaishe kwenda vakatanga kutengesa mugwagwa vachiri mudiki vakagona kuzviendesa kuchikoro kusvika vapedza master's degree. Iko zvino vave kudzidzisa kune imwe college yedzidzo yepamusoro muZimbabwe asi vachiramba vachienderera mberi nebasa ravo rekutengesa zvinhu. Ngatinzwei hurukuro yavaita naTaboka.
Ndi imwe yayo yekuti unenge uchingozama uchingotraya kubatanidza zvinhu zvemasvitsi zvacho. Then kozoitawo nyaya yekuti ndiri munhu akakubudikidza nenyaya dzesitifending ndakwanisa kuzvivandudza mukudzidzawo munhu ndakazowana mukana wekuti ndimboshanda setemporary full time lecturer. Saka unenge ndeichizama kubatanidza zvinhu zviviri izvozvo kuti bhozi ndichitarisa ikonomi yedu haisi yekuti ungati wakangogara pauri une kabasa kauri kuita kanga kari fomo ubva watofila comfortable. Tateda kuzama kubatanidza zvishoma zviri kubvawo kune ukuku kuti zviende.
Saka kwamunodzidzisa uko munodzidzisa chii?
Zvandinenge ndichidzidzisa vamastudents zvine ukama hwakanyanya nenyaya dzemabasa futi ekuzviitira mukaona ifield yeindustrial sociology. Saka munoona tinotori nemaareas anofokasa nenyaya dzeinformal sector. Saka zvinondibatsira uye zvinobatsira kunyange vandinodzidzisawo kuti vanenge vachinzwisisa kuti ndinenge ndiine knowledge yezvinhu zviri practical kwete kungoti ndine knowledge yandakadzidza yekundakagraduata ndakupa maskills kune mamastudents. But izvozvo zvivo ndinee ndichitopractisa kana kutaura nyaya dzeentrepreneurship anotaura nyaya dzehuman capital development unenge uchizama kutaura kuti kudii kuwana unogona kumbotaura zvemutextbook wotaura zvemutextbook izvizvi pane pamwe pazvinoita kuti gozhei kuzviexercisa muZimbabwe nekuda kweeconomic environment yedu. Saka unenge uine knowledge yatingati iyaya iri theoretical iyaya yekuti unayo yekungoverenga iyayo mabhuku kwozoita iri practical yekuti utori nayo yekuti uri kutopractisa something mufield mureal life chemo chemo. Saka zvino zvinobatsira futi vadzidzi kunyange neni wacho ndenti ndichidzidzisa.
Tichitarisa apa pavana vamunozodzidzisa basa iri reuvhenda mudzimwe nguva tinoona vamwe vanhu vachiritarisira pasi, makambosangana nedambudziko iri here?
chokwadi chekuti pandaka pedza kuita ndizi pandaka pedza zvidzidzo zve pandaka tanga kugraduate pekutanga pandakaita tikangoti ndichango pedza undergrad munongoziva economy yedu zvayakaita environment iriko ukabva watanga kuti uri kutobva kukepwa uri kubva kuti wagraduata mabva kutora mufananidzo muchipemberera pamafacebook nemumawhatsapp status kuti une kamwe kaachievement kawaita kanoenderana nezvekudzidza wozoonekwa futi wakuinda kumupedza nhamo wozoonekwa futi wamumastriti uchitengesa zvakasiyana siyana ichocho ichokwadi kuti vanhu vanoona kunge uri kuita kana kuti uri mufananidzo unoratidza kuti kudzidza hakuna maturo ndichiri ndega hangu ndaisana nedambudziko rapa asi ndiri kungoshandisa inini life experience yangu kurarama kwandaita kuti kwaitosvika kuti saka vaipedzere nguva ichienda kuchikoro tozosvika iko zvinoitiva kuti ndaukwanisa kuita zvinhu zviviri kuti unombowana kamukana kekuti uri kufomawo employment then nemusechi vanhu vachitonzwawo kuti munhu uyu anodzidzisa payunivhesiti hombe munyika vamwe futi vanobva vava vanobva kukurudzirwa kuti saka munhu akanga achiita zvekutengesa hazvingamborevi kuti haana kurongeka asi kuti zvinozongodikwa kushingirira nekuramba uine focus woenderera kumberi
mashoko enyu hamungada kusiyira vamwe vechidiki vari muzimbabwe vakatarisana nematambudziko akangoda kufanana neamakatarisana nawo
ndingangoti kunyanya semunhu ari mune zvidzidzo ndingangokurudzira vechidoko kuti pane pamwe pekuti unogona kuona kuti pamba hapana maresources anoita kuti akuvandudze kuti uenderere mberi nedzidzo asi iwewe unenge uine shungu uine chido chekuti dai ndadzidza ndasvika pachinhano chakati chokwadi ndechekuti kutengesa musiti kana kuita city vending kunoita kunge kwawandirwa asi chokwadi ndechekuti nhamo chete ndo yanyanya kuwandirwa saka uye munhu haufani wada kunyanya kusarudza kana zvinhu zvisina kumira zvakanaka unofanira kutraya kuita zviripo izvozvo nezvauinazvo izvozvo kuti uenderere mberi unogona kutoti wapedza elevhu yako koshayikwa mari asi ukatanga kuita zvekutenga nekutengesa unotanga kuona unogona kutosevha kamari uye vanhu ndakaona kuti vanhu vari nyore kubatsira kana uine zvishomawo zvauinazvo kana kuti une zvauri kuratidza kuti uri munhu ane shungu kuti abatsirwa aine zvaari kuitawo kwete kungomira uchifunga kuti nyika yakaoma handina ichokwadi kuti zvinhu zvazvamira zvakanaka asi munhu unokwanisa kuwanawo mukana wekuita something munyika yakaoma iyo kuti ubatsirike saka ndinofara zvekare kuti ndinotoona even uri pacampus zviri kungoitwa nevamwe because mukatarisa muzimbabwe vabereki vedu vabereki vanhu vakawanda vari kutoendesa vana kuchikoro kubudikidza nekutenga nekutengesa havana mabasa anoshamisira vari kuita saka iwewo kana wango munhu akura kana wava above 18 unogona kutobatsira vabereki vako kuti unge uchitowana mari yefees uye ndinoda kusimbisa nyaya yekuti kana wawana mari musiti wanga uine chinangwa chekuendera mberi nedzidzo usabva wavarayirwa
avo vanga vaishe kwenda mumwe mukomana wechidiki vachitaura naTaboka Ncube veStudio 7 vari parunare muHarare. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu munodi pasina
Yesu simba rangu
Vatereri ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai muchirongwa chedu chezvechitendero nhasi tinonzwa zvamunofunga pemubvunzo wevana vanofa vasati vaziva Mwari ngatinzwei pfungwa dzevamwe vatereri
makadii vaWande ini handibvumirani nemhinduro yapiwa na pakwestion yavhunza nemwana kuti akafa anoenda kudenga here nokuti bhaibheri harina kwarinoti vanhu vakafa vanoenda kudenga saka kana mwana afa achave muushe that means achavepo mukingdom of God on earth. Soreva kuti umambo hwaMwari ndiyo unouya kuno pasi, not kuti vanhu vanoenda kudenga.
Makadi vatanonoka wandi, ndinokwaisai muzita ramambo Jesu Kristu, ndichiti rugare ngaruve nemwi. Nezita rangu ndinoitwa Pastor Mungu, kubatsirana navamarumana pamusoro pevana vanofa vari vaduku kuti vanoenda mushe hwekudenga here. Nyaya iyo tinoiwana pana Mateo 18 kubva paverse 1. Jesu ivo pachavo vanoti vadzidzi vane vadzidzi vavo vanoenda kuna Jesu kunovabvunza kuti komukuru kuushe hwekudenga ndiani. Zvino Jesu nenguva iyo akadanira kwaari mwana muduku akamuisa pakati pavo akati, zviro kwazvo ndinoti kwamuri, kana musingashanduki kuvasa vana vaduku hamungatongopindi mushe hwekudenga. Naizvozvo ani nani unoda kuzvininipisa somwana muduku uyu ndiye mukuru muushe hwekudenga. Ani nani unogamuchira mwana muduku mumwe wakadai nezita rangu unondigamuchira ini. Saka Jesu akataura kuti kana vana vaduku ava vamunoona, kureva vatinoona vari vana vaduku vose, ushe hwekudenga ndehwavo. Saka vana vaduku vose ushe hwekudenga ndehwavo. Nekuti Jesu akadotaura akatsikadzikana yekuzasi uko paverse 10, unodoti chenjerai kuti murege kuzvidza mumwe wavaduku avo. Nokuti ndinoti kwamuri, kudenga vatumwa vavo vanoisa misi yose chiso chavo chababa vangu vari kudenga. Nekuti kana munhu ukaona wachinya mwana muduku unenge waita zvinhu zvakaipa zvikuru, ukaona wakanganisira mwana muduku, nekuti ndopane ziso ramwari pamwana muduku, nekuti uchiri mutsvene hasati ambotadza. Saka ziso ramwari nevatumwa vari pa navaduku vose, nekuti vachiri vatsvene chunhu, nekuti mwana muduku vose vatsvene, vana vaduku vose vatsvene vanoda kuna Jesu. Vakada mwana Jesu kare, vakawanirwa nyasha zhinji naJesu Kristu vana vaduku vose. Saka ushe hwekudenga hwose hwekutanga hwakamirira vana vaduku, nekuti havana mhosva pamberi paMwari, vachiri vatsvene kana vana vachiri vaduku.
Munofara here mukoma atanonoka wandi? Ndini baba Tapio kukadoma. Pane mhinduro yapiwa nemutauri ataura zvevana vacheche kuti vana vacheche vatsvene, vhangeri rinopukana nazvo kuti mwana mucheche mutsvene. Vhangeri rinototi muvanhu vese vakatadza. Ndo zvinotaura shoko raMwari. Mukaenda pana Romans chapter 5 verse 12, inototaura munhu wese akatadza. Kutadza kwakaitwa naAdhamu, zvakaita kuti vanhu vese vanoberekwa vave vatadzi. Munhu anozova mutsveni nekuda kwokutenda kuna Kristu. Mwana mudiki haagoni kungova mutsveni asati atenda. Mukatoona mwana mudiki afa asati atenda, hazvigoni kuti avenzi mutsveni akutoenda kudenga. Nekuti kutadza hakusi kwatinoitawo, kutadza kwakaitwa naAdhamu. Ndiyo necha yemutadzi iyoyo. Mukaona munhu ari kuita zvakaipa izvizvi, imanifestation yekungoratidza kuti mutadzi, haana kuponeswa. Akaponeswa hatadzi, ndiye mutsvene. Saka hazvipi zvakaitika kuti mwana mutsvene ari innocent semunhu ari ignorant. Haana chitsvene chaMwari, tinonzi holy. Ishoko raMwari, nekuti ndozvanotaura kuti tikipinake nePauro kuna Ephesians 4 kuti tivake kwanzi kuti tikure pakumuziva Kristu. Anoda kutozikamwa. Mwana mucheche asati atoziva Kristu hazvigoni kuti aponeseke. Chero mukaverenga Romans chapter 9 mukaitangira zvenyu kana paverse 10, inotokuudzai kuti kana verse 11, nekuti vana vasati vaberekwa vasati vaita zvakanaka kana zvakaipa, kuti kufunga kwaMwari pakusanangura kwake kusimbiswe kusingabvi pamabasa asi kuna iye unodana. Zvakanzi kwaari, mukuru uchava muranda womuduku. Sezvazvakanyorwa zvichinzi, Jakobho ndakamuda asi Esau ndakamuvenga. Saka inhau yekuti mwana mudiki haana chaanogona. Mwari anongosanangura munhu kubva achiri mudiki, anobva amunyora mbuku yake upenyu. Saka ndozvinoreva shoko. Hazvisi zvokuti kumucheche kukure hwazvo vana zviri kuberekwa izvi, vakure neshoko. Siyandisa First Peter chapter 2 verse 2 kuti pangai mukakwe shoko raMwari kuti mukure. Ndo vacheche vanotaura, vanoberekwa neshoko raMwari vobva vatendeuka, kwete vanhu vadiki vari kuberekwa panyama.
Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo yezvechitendero, tumirai maaudio enyu pawhatsapp namba dzezvechitendero dzinoti plus 1 301 919 8140. Ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka vateereri.
Aiwa tinotenda zvikuru tanonoka wande vateereri tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndimwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC nditi murare zvakanaka tosangana mangwana mangwanani ndokusiyamira Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
So kuyisika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhla ka 22 kumfufu 2023 ngokhiphi stove endabeni zethu lamhlanje
okumele adinge abantu loba ngubani ngabadinga abantu but okuqakathekileyo yikuthi ngubani oza sayinela laba abantu ababe sebevela ebantwini.
Umnumzana Sengezo Jabangu uwaxotshisa amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change edale lepalamende uthi nguye yedwa ozakhetha abaza kuncitshisa kukhetho lwama-by-elections.
Mina andiripoti kuSengezo. USengezo kasilutho kimi. Ngumuntu nje engimbonayo ezitredini. So akukhulumayo kungabe ku-affecta abantu bakhe hathi mina. Yikho la namhlanje lokhu ngi-challenge i-recall yami.
Kodwa amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change bathi kuyaziyenga uJabangu iqhubekela phambili impi phakathi kwele-Israel le-Hamas. Salethulele zamasiko ezabatsha nezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umnumzana Sengozo Jabangu waxotshisa amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change edale lepalamende uthi nguye yedwa ozakhetha abaza kuncitshisa kukhetho lwama-by-elections uzaqhutshwa mhla ka-7 Mpalakazi. UJabangu utshele iStudio 7 ukuthi uselamagama abaza kuncitshisa kukhetho lolu njalo labazangena kudale lepalamende kusetshenziswa okuthiwa i-proportional representation. Uthi bazatshiswa kabuhlungu abaza kwenza intando yabo kukhetho lwama-by-elections uzaqhutshwa ezigabeni phose ezilitshumi lapho aqhotshisa khona amalunga edala lepalamende. Ibandla lesalesisi lidla amalahle ngokwethulwe nguJabangu othi okwamanje ungumsekeli kanobhala jikelele kwe-CCC. Ake sizwe uJabangu ekhuluma ngodaba lolu.
Okumele adinge abantu loba ngubani ngabadinga abantu but okuqakathekileyo yikuthi ngubani oza sayinela laba abantu ababe sebevela ebantwini. Ngezinto kathesi ezimi ngayo in terms of principle yikuthi umuntu olelungelo lokukhipha abantu ephalamende kumbe ukhipha abantu ephalamende enguye olelungelo njalo lokubisela abantu ephalamende. Kungehlula lokho ngilethemba lokuthi indaba le isenkantolo, inkantolo engaphezulu i-High Court. So i-High Court yilo ezahlazulula ukuthi vele olulungelo lokusayinela abantu njalo nxa i-High Court ihlazulula izahlazulula ukuthi unobhala jikelele osabambe isikhundla leso singakayi kuCongress yimi ingavele itsho njalo kutho ukuthi akusela omunye umuntu ozabuye abe lelungelo lokusayina. Kodwa singasabala inkantolo sesikhangela nje ama-facts olelungelo kathesi yimi ngoba yimi embakhiphileyo labana abantu ephalamende. Iphalamende ivumile bona ngaba bathuthanga ephalamende, mhlawumbe bebevele beza kwehluleka lokubakhipha bona ephalamende.
Ye, lapho utsho ukuthi vele akumelanga i-CCC ibhode ngale kwakho, kumele badlule kuwe. Abafaka abanye abantu kuyongalunganga bengakwenza khona.
Sizazama ukuthi sinqabele ukuthi kungabi la ma-double candidates ngoba kathesi kule ofisi ezimele yodwa. Inqaba kuthiwa yi-ofisi ka-secretary general, angisomabhalane ka-president. Ngingumabhalane jikelele wenhlanganiso. Kutsho ukuthi ngizimele ngedwa kodwa kule presidium kulama organs of the party ngiyayenza ama decisions. Yimi njalo engilobayo izincwadi, yimi njalo engikhipha imbiko eparty. So ngaleyo ndlela kutsho ukuthi sizavala izikhenxe zonke ukuthi kungaze kwaba le loophole yokwenza ama-double candidates. And ngimele iparty phela, laba abahambe enkantolo ngama-individuals, akula muntu omele iparty ongichallengileyo mina ukuthi angisiyo secretary general. Any member uyakwanisa ukuthi akuchallenje, but ngalalungelo lokukuchallenja lokho. Kuyabe kusitho ukuthi mina ngangichallenjwa umuntu omele iparty, akula muntu osekwenzile lokho. So kutsho ukuthi nje ngifakelwe nje ipenalty e-High Court.
UMnumzana Sengezo Cabangu uthi ungunobhala jikelele webandla le-CCC besixoxa laye ekobulawayo. Ngasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zebandla le-CCC. Isikhulumele sebandla leli uMnumzana Promise Mkhwananzi ubethembise ukuba uzakhuluma le-Studio 7 kodwa asatholakalanga saze sabuya emoyeni. UMnumzana Prince Dubeko Sibanda waxotshiswa nguCabangu ejala lephalamende uthi indoda le yenza okungekho emthethweni.
Uyabona, okwakuqala mina andiripoti kuSengezo. USengezo kasilutho kimi, ngumuntu nje engimbonayo ezitredini. So akukhulumayo kungabe ku-affecta abantu bakhe, hathi mina. Yikho la namhlanje lokhu ngi-challenge i-recall yami edale le High Court. I-challenge because ngiyayazi ukuthi yenziwa ngumuntu ongayisuye okumele ukuthi ayenze. USengezo kaso secretary general wami, kazekakazake kube lesikhathi lapho engangareporta khona kuye ephathini le okuthiwa khona i-CCC. Ngenxa yalokho-ke, lokhu akhuluma ngakho, izifiso zakhe, ekhuluma la ekhulumela abantu bakhe, bona kalula abantu bakhe la yasebenza labo abangahlanganisi mina labanye bami abangaxotshwanga ngendlela efaneleyo ephaliyamente.
Uthi-ke umuntu ongasoze alandele khonokho akufunayo kasoze akukiye ukuthi ungene ku-by-election. Ngakho-ke nxa sungena usuyabe usuyi-double candidate. So uthi wabazakwenza khonokho uzabajezisa futhi, ukubona njani khonokho?
Hayi, yabona uSengezo ukuthi nje seluhlanya akasakwananga. Ngoba iqiniso elikhona ngelokhu ukuthi ama-double candidates akhuluma ngawo thina vele siwajwayele. Bevele wafakile kobulawayo lapho, wachaya. But njenge-by-election yona leyo ukuthi khona izakuba khona, angikwazi. Engxenye engaba khona emaphutheni akhe angiyiboni mina. Ngizama ukuyikhangela sibili le-by-election akhuluma ngayo uSengezo, ngibona ngani yinto nje ezaphelele emoyeni njengezithukuthuze nje. Angiyiboni sisi.
Yena uthi khonokho-ke usedalele umthethwandaba kwafana lokuthi limnike umbekwa, ngoba yena vela kula muntu omchallenja ukuthi kasiyo interim secretary general. Uthi akula even oyedwa.
Ngimchallenjile mina ukuthi kayisuye interim secretary general. Ngimchallenjile ku-founding affidavit yami. Ngisithi khona ayila umuntu mina ukuthi ngu-secretary general angikwazi. Njalo lokuilunga le-CCC angikwazi. Katshengise ukuthi yena uyikho lokho akutsho khona. Akula lutho alutshengisayo, akula lutho aluletha phambili ukuthi lutshengise ukuthi for sure uyikho lokho akutsho, ngaphandle kokuthi nje esinya ekhona ngale lapha khona khona. So I still maintain position yami yona leyo. USengezo kaso secretary general nakanye kala lutho aluletileyo edaleleyo mthethwandaba olutshengisa ukuthi yena ungu-secretary general, kumbe njalo ukuthi mina ukuthi ngaxotshwe party. So kanamandla phezu kwami uSengezo, is just ngumuntu nje osihambelayo esiqo.
UMnumzana Prince Dubeko Sibanda usanda kuxotshwa edaleleyo ephalamende nguMnumzana Sengezo Cabangu. Wexoxa le Studio 7 esebhinga. Iqhubekela phambili impi ephakathi kwele Israel leHamas ngesikhathi ele Israel lihlasela ngamandla eGaza ngendizamtshina ezithwele imibhobho njalo lilungisela ukungena kuleyo ndawo lisebenzisa amasotsha ahlome aphelela njalo ajame emngceleni weGaza le-Israel. Abezindaba abe-Reuters le-Associated Press babika ukuba ibutho lakwale-Israel lilakho ukungena eGaza lisebenzisa amatanka athwele imibhobho emikhulu lokunye. Ngakwelinye icele ukuyaqokozela emngceleni wakwale-Lebanon le-Israel lapho phoselwana khona amabhomba. I-Hezbollah esekelwa ngele-Iran isidubulana lamasotsha akwele-Israel isola abakwenza eGaza. Kuze sizokunengi ngempi le sixhume ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo uMnumzana Thabanginare okuhlanganiso ye-Organizing Zimbabwe lapha ukhuluma ezimele.
Umhlaba wonke bebelokwesaba ukuthi singagcina sesingena kumpi yesithathu ehlanganisa umhlaba wonke i-World War. Ngoba kunje nje Israel kuzwakala ngani iHezbollah lapha eseLebanon naye kuzwakala ngani isifuna ukungenela empini le Israel le Hamas kuthi le Iran la izwakala ngani la iyalungiselela kwazi ukuthi zini yiyani ke Hamas imali le Russia kuthiwa izithumeza indizamthina zokulwa eduze nje ingani yasikiza nje kulukwesaba kakhulu ukuthi kungagcina sekusiba le mpi engalumathe benkulu kakhulu khona phansi.
Singathi ke kulungiswa njani nxa kulokwesaba nje?
Kunzima Duke, kunzima. Sibonile United Nations Secretary General laphana kuTeres esithi hayi kanja kukhumisana umlotha abaningi balokhu besithi leyo okuthiwa yi-two state solution ukuthi Israel le-Palestine behlalisane kuhle khona phansi. Kodwa i-Israel ithi yona ayila problem ne-Palestine, ubudukubo kuba yi-Hamas ngoba i-Hamas yesuke yathumba abantu abangama-Israeli yabulala abantu abangama-Israeli. So abantu abaningi sibonile abantu be-demonstrator endaweni ezithiyeneyo nase-Washington DC kukhanya basekela i-Palestine kodwa ayi ngenxa ye ubuqhiwu lo kwenziwe iHamas bathi hayi iHamas abayisekele. So kodwa kuba nzima khonapho ukwahlukanisa iPalestine leHamas.
Ye siyabona njalo ele Israel lithi lilakho ukuthi lingene eGaza Strip khona ngale kuyahlasela phezu kokubhomba konke lokhu pho ke abantu ke abasuze befe kakhulu khona.
Hayi lokhu yinto ezabanzima kakhulu ngoba kuthiwa kulama-tunnel ukwembiwa ngaphansi so bakwanisa ukuthi becatshe ngaphansi so abakwaziyo ezokulwa laba bathi hey yimpi engathatha okwedlula inyanga ezilithumi ukuthi sibili nxa i-Israyeli sithi singena emhlabathini waseGaza.
UMnumzana Thabanginare ukunhlanganiswa ye-Organizing Zimbabwe bexoxa le-Studio 7 ese-Boston khonapha kwele Melika. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abeya-James France Press babika ukuba uMnumzana Mohamed Bazoum wagenqulwa libutho kwele Niger uyaphila ngemuli yakhe. Abathuthuna umbuso bathi wazama ukubaleka ngontulikazi bambamba bamvalela esigodweni sikamongameli. ELeRussia lihlasela edolobheni lihlasele elidolobheni eKharkiv izolo lapho libulale khona abantu abayisithupha. Amabhomba aphoselwe kuleyo ndawo abhidlize isakhiwo sokuthwala incwadi. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Senganamasiko wesenzi umandla lobaba mkhulu.
Namhlanje ke silo uMnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu. Sixoxa ngodaba olukhulu kakhulu udaba lukaSimiso Senkosi obulewe ke lisoka lakhe uDingani Sibanda. Kuthe sokunjalo ke umdeni wakwaSimiso Senkosi ukuthi sebefuna izivulamlomo ukangaziwe amalobolo lezinto ezifanayo. Kambe esintwini kuyavuma yini lokho? Siyakwamukela kuhlelo ngwenu.
Ngibulelela baba uDube kubalalali bethu nabasakazi bethu be-VOA. Baba uDube abantu besakithi isintu yinto elichilo leyo yokuthi abantu mangabe sekuchole umuntu bese kuba lezinto ezifana nalezo ukuthi bathi bayalobolisa benza yonke lento. Kanti futhi into engavamisile ekadeni ukuthi kube nokubulalana kakhulu la othola khona umuntu esezowabulala unkosikazi noma mhlambe ophila naye obengakabi unkosikazi ngokugcwele. Kodwa ke kuye kwenziwe nje indlela yokuthi mhlambe ke kuhlonishwe phela lo osethule alondolozwe aze afike endlini yakhe yokugcina. Kungenzeka vele abakubo kwentombazana bakhalale mhlambe bathi bona bazazenzela konke laba babulali bona ngeke bebe yingxenye yokumbeka. Kodwa ke futhi laba ngapha kulo ongumfana mhlambe ongeno osuke ebulale leyo ntombi yakhe noma leyo nkosikazi yakhe kumele benze indlela yokuzama ukuthi kuthelelwane amanzi ngokuthuma izithunywa ezizoya laphana phela ziyolabhela ziyocela ukuthi kuxolelwane ngoba ekugcineni umndeni wonke usuke ungathinteki umuntu osukwenza ububi nguye lo umabulala.
Sikhuluma ngakhonokho-ke ukulabhela kuvele kwakusenziwa nakudala kwakusenziwa njani?
Bengisathi mina kuye kwenziwe nxa ngabe umsebenzi sewenziwe nxa sebethumela umuntu ukuthi akaye laphana noma abantu bese-ke mhlawumbe labana sebesithi-ke akugezwe ilokhuzana umndeni wabo ngendlela thize bese kugezwa-ke ngakho lokho ukuthi mhlawumbe kuba nesilwane noma izilwane ezikhitshwayo ngendlela yokukhombisa ukuthi uzanywa khona ukuthi kubuyiswane. Kodwa akuze kwabizwa ke ukuthi ungamalobolo noma kuyinhlawulo kodwa ke kuye kube yileyo ndlela ukuthi kugezwe lowo muzi nalabo futhi bezama ukugeza icala lela lingahlalise lilengela umndeni wonke kuze kufike ezizukulwaneni.
Ye, siyawazi ukuthi kwesinye isikhathi nxa kungenziwanga khonokho kuyangena uzimu ekhaya akunjani?
Ye, kunjalo impela njengoba ngisitsho ngithi mina iye kukhangelelwe ikakhulu nesizukulwane esizayo noma umndeni nje wonke othola ukuthi nxa kungalungiswanga kahle kusengenzeka ngempela into yakhona ibisisiba yindubu ezohlasela umndeni wonke nesizukulwane.
Ye, siyamuzwa lapha-ke ngubaba uMbuso Ngwenya, incwadi kwezamasiko esintu. Sibonge kakhulu baba Ngwenya, ungadelela kusasa ba.
Asibonge bakuDube, sibonge nakubasakazi abalaleli.
Kandela ubaba mkhulu, babe lobo logogo.
Sike sizwe-ke ezokholo lesiKristu silo mfundisi uSeni Sibanda.
Namuhla ngizafuna sikhangele kwabase Efesu chapter ka 2 ngizabala ku verse 1 ngisiya ngiyehla phansi. Lina lalifile ngezimpambeko la ngezono zenu elalikade likhamba kuzo ngendlela yalomhlaba lilandela umbusi wamandla asemkhathini ongumoya osasebenza lakathesi phakathi kwabangalaleliyo. Ngifuna ukuthi sehle lapha sikhangele ukuba kuvesi ka 5 ithi lanxa sasifile ngezimpambeko zethu wasivusa kanye loKristu ngomusa lisilisiwe. Wasivusa kanye loKristu Jesu wasihlalisa kanye laye ezulwini ukuze kuthi ezikhathini ezizayo abonakalise inotho enkulu yomusa wakhe lobubele bakhe kithi kuKristu. Ngifuna sinanzelele bazalwane namhlanje kuba ilizwi lenkosi lithi thina sivusiwe laye uKristu. Siyakwazi ukuba nxa uNkulunkulu singabi mazi, uPawulu uthena lapha kwabase-Efesu lina lalifile. Umuntu ofileyo ngumuntu ongakwanisiyo ukwenza ulutho. Kodwa siyananzelela ukuba uPawulu uthi ngenxa yomusa kaNkulunkulu livusiwe. Livusiwe laphila kuNkulunkulu. Lokhu kuyinto eqakathekileyo kumele siyinanzelele. Siyananzelela ukuba indlela uNkulunkulu asivusa ngaso ukuze imizwa yethu, umphefumulo yethu ivuke kuKristu, ikufa kukaKristu njalo ngumusa lobunene bakhe. Ngifuna abantu bebekwazi ukuthi njalo sonke silalelwe balaleli bami sibe kwazi ukuthi singeke sasebenzela lumusa kaKristu, singeke sasebenzela ububele bakhe, kodwa kungomusa wakhe. UKristu uthi yena, wozani kimi lonke lisindwayo ukuze ngilethule imithwalo. Njalo ke uNkulunkulu uyakhuluma ukuba uKristu nguye ukuphila kuze kube naphakathi. Nxa sisiza kuye sithola impilo entsha kuKristu, impilo esehlukanisa labanye abantu. Lokhu akutsho ukuthi singabantu abakwanisa yonke into, kodwa kutsho ukuthi singabantu abathemba umusa kaKristu. Nxa siphakathi komusa wakhe, siphakathi kwamandla akhe uNkulunkulu. UPaul lapha uletha indaba ezinhle. Indaba ezinhle yokuba asilahlwanga uNkulunkulu, njalo akumelanga sitshone siphakathi kokuba sifile empambekweni zethu, kodwa kumele sibe ngabantu abakwanisa ukuthi siphile kuKristu, siphiliswa ukwamukela yena uJesu ukuba be phakathi kwempilo zethu, siphiliswa ukuba yena uletha impilo entsha phakathi kwethu. Ngiyakwazi ukuba abanye babuza ukuthi kambe lokhu ngingakwenza njani. Zintathu indlela ongazenza. Okokuqala, kumele ukuba ulethe inhliziyo yakho kuKristu. Kuqakathekile lokho, yonke into ivelele enhliziyweni. Okwesibili, kumele ingqondo yakho iguqulwe ikwazi ilizwi likaNkulunkulu. Ilizwi likaNkulunkulu liletha umqondo wakhe, yilo elitshintsha indlela esenza ngayo izinto. Okwesithathu, ikunanzelela ukuba thina sisesigabeni sokuba sihlezi layo uKristu emazulwini. Kutsho ukuthi uNkulunkulu usibeka esigabeni sokuba usikhangela njengabantu abakhe, njalo nxa ekhangela thina ubona uKristu owasihlengayo, ubona umuntu ohleziyo esandleni sokudla kwakhe, ubona umuntu onamandla ngoKristu. Sesigqiba namhlanje kusihlwa, mfuna unanzelela ukuba loba sasifile ezonweni zethu, uKristu sivuse kakutsha. UKristu letha impilo enaphakade phakathi kwethu. Ngakho-ke mzalwane, akumelanga udangale uthi mina ngikwanisi, kodwa into eqakathekileyo ukuthi uvumele amandla kaNkulunkulu asebenze empilweni yakho ukuze uthole lokhu ukuvuka kakutsha okukuKristu. Amen. Asithandazeneni. Baba, ngegama likaJesu siletha wonke umuntu olaleleyo ukuba umvuse phakathi kwesono babekwazi. Siyakwazi ukuba wena babe uqaliseni wawuvela ulobudlelwane lathi, isono sasehlukanisa lawo, kodwa ngoKristu ususibuyisele. Siyabonga igazi likaKristu eliyilo elisigezise ezonweni. Siyathandaza ke Baba ukuba kuwe wonke lo olaleleyo, basize iNkosi babekwazi ngcono, njalo impilo zabo zibe kuwe ngegama likaJesu. Amen. Balaleli bami, asihlanganeni ngeviki elizayo, senzeni njalo lokho esikukhuthazana ngakho ukuthi asivumeleni ilizwi leNkosi lisiguqule lisebenze empilweni zethu.
Lapha sizwe umfundisi uSeni Sibanda esithulela ezokholo lesiKristu.
Siyalamukela kusigaba savatsha, igama lami nguThabo Kancube. Namhlanje sixoxa lomnumzana Sipho Sibanda owasungula inkampani etolika indimi ezitshiyeneyo eZimbabwe.
So iAlaso inkampani eyenza ngokwendimi ezitshiyeneyo. Okwakhathesi silendimi ezifika zona isitshiyagalolunye. Siyazifundisa njalo siya-offer ama-services a-related kwizindimi lezi, agoqela uku-translator kwama-document, loku-interpreter, uku-editor ababelobile abakulobileyo, kanye loku-proofreader.
La kucabanga njani ukuthi lenze umsebenzi lo?
So owenzakalayo ukuthi sabona ukusilela okukhona empilweni nje la kuma-communities ethu, ikakhulu ku-corporate world la nxa sesikhangela ukuhanjiswa kwemibiko. Uzathola ukuthi eminingi yakhona iyabe ilotshwe ngesilungu, izafunga uhumuthelwa isiwe esintwini, isiwe ku-French, isiwe esishoneni, isiwe kanye la ku-sign language. So kuba lokusilela thize okuba khona. Ungakhangela kunika umzekeliso ngesikhathi se-COVID, imilayezo eminingi yelotshwe ngesikhi Pio, AI Sagazo Duca, Jadres and Pilagasi, I Minister of Health, Kotwa Abang Yeswayo and Leveni, the Banga Kuduming and Blom, Abasivens, the city sign language, Pagasi Dead, Fisoku, Buya, who information Ababe told, Ebu Sagazo, and what was sends you, Imila is a day, Ganyades, Nemes, Ezazis, Punis, and Kuduman, the Ganyadoka, Jadres and Pilagas. So tunayikola pesa singena kona gelapo. Singweke sukuvana abantu bathole ye injalo bafinyelelo imlayezo abangabebe idinga.
Njengo sakhulayo kuyini okwakupha idlabuzane kumbe umfutho wokuthi uthi ufuna ukuyenza umsebenzi onje?
Yabona mina idegree lami lakuqala ngibelingele esiNdebeni kwathi elesibili laba yi-masters ye-African languages. So vele ngingathi kuyinto engayifundelayo esikolweni emfundweni yaphezulu. So ngokusebenza nje enganyikwenza ngokufunda enganyikwenza ngangibona ukusilela okwakukhona lezi sikhangele endabeni zezindimi lezi zama-languages. So yikho-ke ngavela ngahle ngaba lesifiso sokubana ngenelise lami ukuvala lelo hlandla elalivulekile kuma-languages. So kuningi okuyake kumele kwenziwe, siyazama sibile ngendlela zonke ukubana sisebenzelana kanye nabanye nje esiyabe sile mbono efanayo ku-field yonale.
Kwabanye nje abasakhulayo abangabe bebona umsebenzi owenzayo lowo bemangala nje ukuthi ha omunye osakhulayo yenelise ukwenza umsebenzi onje, umbiko ongaba lawo nje onkuthazo kiwo ngokuthi
ungabona njengoba ngithile lapho ekuqaleni ukubana i-degree lami lakuqala emfundweni yaphezulu lalingelesiNdebele. So uzathola ukuthi ekufundeni engangikwenza baningi ababebuza ukubana wenza i-degree lesiNdebele ufuna ukuyasebenza msebenzi bani, abaningi njalo babesithi ufuna ukuba yinyanga yini. So engingakutsho nje kubana abantu abasoze bathule ngoba imlomo vele ngiyabantu ukuthi bakhulume, kodwa thina njengolutsha kumele ukuthi kwesiyabe sikwenza khonokho sithole isiyenelise ukunanzelela amathuba akuhlangothi esikilo. Ungabe kwezokulima, ungabe kuma-languages lapho esikhona, lathi sabona ukusilelo kukhona, sabona amathuba akhona, saqalisa ukusebenza khonapho. So njengolutsha ozokufuneka ikakhulu nxa uselizweni elifana leZimbabwe leli lakithi, so kufuneka ube ngumuntu oyenelisa ukubona amathuba akhona, kungabe kukuluphi uhlangothi lwezemfundo kumbe ufundele uphi umsebenzi, ubone ithuba elikhona njalo lisebenzise. Ubuhle esilabo thina kuma-languages kokwezindimi ukuthi indimi zingena yonke ndawo.
Ngokusigaba sabasha namhla besixoxa lo Sipho Sibanda owasungula inkampani eyokutolika e-Alaso. Asihlangeleni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyabonga kakhulu Tabo Kancube, ube losuku oluhle. Wezemidlalo uJoseph Nyanju usipha impumelo yemidlalo edlalwe namhla kusigaba seCastellaga Premier Soccer League.
Iqembu elihlezi endaweni yokuqala engalanini imiklomelo yelengezi Platinum Stars linqobele yada nge-1 kanye emdlalweni obusenkundleni eBaobab. Limpumela ithi iqembu leli lile miklomelo engamashumi amahlanu lesikhombisa 57, kuthi ele Dynamos lona elinqobele leZPC Kariba nge-1 kanye lisendaweni yesibili lile miklomelo engamashumi amane lathoba munye 49. Eminye imidlalo edlalwe namhla iphele kanje. Iqembu leWulayo Chiefs libe ngutshikilo bhanqa 0-0 lele Highlanders ngasemagumeni yeBaobab Field. Iqembu leManchester Diamonds litshaye wange nyetu kanyanga sekibo, ukuthi enkundleni National Sports Stadium iqembu leCapes United libe ngushikilo bhanqa 1-1 lele Cranbourne Bullets. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Umnumzana Sengezo Cabangu othi ungunobhala jikelele webandla le-CCC waxotshisa amalunga ebandla leli edale lephalamende uthi nguye yedwa ozakhetha abazancintisa kukhetho lwama-by-elections. Kodwa amalunga ebandla le-CCC athi uyaziyenga uCabangu. Iqhubekela phambili impi ephakathi kwele-Israel le-Hamas. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalisayo ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.